izolo zinotodishamisa nekuti pakuti vamunanga abva vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka haritomborina kana tingada kutsanangurwa president avapanisipika makurukota anopfuura mashanu anenge asiri kua.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuzvanimwe akanga tatiramba ichitokanganisa zvinotaridza kuti tosvika mashandiro avari kuita haasiri munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaiko chaiko. Saka zvavari kuda kuita izvi hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana president vaite vanhu vanogondeka vari one. Saka kana zvichirambidzota hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamende. Uri kuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvayadaro izvi. Inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo, uye bumbiro remutemo haritiziki nenzira dzakadaro. Vanenge vaakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo. Saka kana nyika iyeye yauda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaoni here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti rimirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko?
Pane zvinhu zvinokakusaakudoma kune munhu ari muparamende izvezvo kuti aite gurukota iro sezvavaita pavabvisa vadokora vakaisa vamavavo vabvisa uko vakaisa nekunga ndi Petronella kulabor. Saka vanokwanisa kuzviita izvozvo. Asi iyoyo imwe nzira yavanenge vanoda kutarisa ndeyekuti vanokwanisa kuti iyoyo bazi rezveinformation ronzi rabazi remuofisi yapresident ene munhu yaya vanenge vati ndiye special advisor to the president ana Chris Mutsvangwa vomboita iyo maminister of information asi vasina zviminista special advisor wapresident anodhila nezveinformation.